chatikona ndechekuti ZANU PF iri kutya hurumende yavamunangagwa iri kutya kuti 2023 MDC Alliance iri kuina maelection vashandisa mastrategies nematricks ese ekumisa MDC Alliance. This week tauya kumareserva kumasvingo pari kuratidza kuti vanhu vese vari ready kusapota shanduko. Saka ZANU PF iri kutya ndosaka yakushandisa nyaya yemhirizhonga nekuti itume mayouth nemadzimai kuti vavhiringe mukurunyi wenyika vaadvocate Nelson Chamisa pavari kufamba. Saka zvinoratidza kuti ZANU PF iri kutya, asi isu seMDC Alliance hatizomiri, tinotofambisa programu yedu yekuti timobilize vanhu kuti varejese kuvhota nekuti vanhu vavhote mugore ra-2023.
Vakakuvadzwa vakadini uye vati vabudiswa muchipatara here?
Kansila mberi vari kuhospital vanga vakuvadzwa paitika mirizhonga iyoyo nevarume vanochengetedza president vamwe vari kuwana batsiro panyaya yekuti vakuvadzana vanhu vangachikandana nemumatombo vachishandisa futi mamachete. Zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa hakuna kana munhu anasungwa kana munhu ashedzwa kumapurisa kuti abvunzwe kuti mimi zvi zvaitika kumasvingo kwacharumbira. Zvinoratidza kuti vanhu vanga vakatumwa neZANU PF.
Imimi sebato muchatora danho ripi pamusoro penyaya iyi? Muchaita sei nayo?
SNDC Alliance, we take very serious nyaya yekuatemptwa kuuraya kwapurezidendi wedu, sezvo tichiona kuti vanhu vangachikanda matombo vakananga pane mota yemukuru wedu advocate Nelson Chamisa. Saka tichashandisa maavenues ese ari possible kuti tiwane justice, kuti pasaite munhu anoti anoita getaway with such a gross crime inoitika munyika muno.
Vasiziva, mune humbowo here kuti vanhu vakaita izvi vanhu veZANU PF?
Vanhu ava tinovaziva kuti vanhu veZANU PF. Chekutanga taidentify vafana veZimbabwe Congress of Students Union zikoso yeZANU PF. Chechipiri, vanhu vangachichanda maslogan eZANU PF, vame vangari kumashure vangakapfeka matisheti eZANU PF and vangachitaura language zeZANU PF dzinozikanwa nyika yese, dzinobuda paZBC, dzinotaura navamunangagwa, dzinotaura nemunhu wese weZANU PF maerana nebato removement for democratic change rotungamirira navachamisa. Saka tinoziziva without any shadow of a doubt kuti vanhu veZANU PF.
Ivo vachamisa vakadini wavo?
Vachamisa ikwe zvino varipo vari safe. Tiri kufamba navo so that tizeti mukuru wedu hakuwadzine vanhu ava, asi vari kuziva kuti tiri kuenda mberi nechirongwa chekutaurana nevanhu vakasiyana siyana, mavhenda, mastudents, vanotungamira civil society, vemachechi, majournalist nevamwe vese vakasiyana siyana vatiri kusangana navo pasi pechirongwa chedu chatinoti Citizens Convergence for Change, kuti make sure kuti tinounganidza vanhu vese kuti pave neungano yezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiende mberi timake sure 2023 tinoita stop nyaya yedetectorship munyika muno.